This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri, chikumi 30, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe voshorwa nebato reMDCT richiti vari kuzadza vanhu vakashanda mahofisi avo makomisheni avari kudoma.
Vakambova meya wemutare vamisheke kagurabadza vanoradzikwa kumusha kwavo kwamundenda kumanika bridge.
Vechidiki vokurudzirwa kusiyana netsika yekuita mabiko ekudhakwa nekuita zvepabonde.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Batore MDCT rinoti rinotambira kuvepo kwekomishen inoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi kana kuti gender commission. Asi bato iri rinoti rinopokana nevanhu vakaiswa mukomisheni iyi. Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vanotiwo pasi pemitemo yenyika commission iyi yakanonoka kuumbwa pachitariswa kuti bumbiro remitemo ratove nemakore maviri raumbwa. Vagutu vanoti bato ravo harisi kufarawo nenhengo dzadomwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe idzo vanoti zhinji dzacho inhengo dzebato rezanu PF. Vagutu vanotiwo mukomisheni iyi hamunawo vechidiki sezvinotarisirwa munyika ine vechidiki vakawanda kudarika vakuru. Vanoti nhengo dzebato ravo muparamende dzichaita ruzha pamusoro penyaya iyi kusvikira yagadziriswa. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Chananyotishamisa isu MDC ndechokuti tiri kuona kuti hapana kana muyouth aripo pagender commission yakatwa iyi. Tinoona kuti munhu angatonzi ndiye mudokosa pakomisheni iyoyi munhu ane makore anokwana iyo 49 makumi mana nemapfumbamwe. Tichiona zvekuti mazita evadomwa ava vanhu vakanyanyorerekera kuzanu PF. Tutanga namai vanonzi tsungirirai kundai hongwe chimbunde vanozikana senhengo yakasimba zvikuru yebato rezanu PF vaitombova deputy minister muhurumende yezanu. Toendazve kuna chairperson wacho vanonzi Margaret Sangarwe Mukahanana. Amai ava vaimbova permanent secretary kuministry yetourism uyezve munhu akamboshandira kuhofisi yemukuru wenyika. Toendazve kune munhu akaita savamachalaga munhu watiremekedza zvikuru toziva kuti vanga vari mumiririri wezanu PF kuzvishava nerunde. Toendazve kuna vaDr Paul Kadzima tinoziva kuti vaimbova member of parliament yezanu PF vakamiririra dunhu renyanga North. Saka hazvitifadzi tiona sekuti hapana kure kwetingaenda senyika.
Asika vaGutu tinoziva kuti committee yeparamende ndiyo inosarudza mazita ainozoendesa kumutungamiri wenyika kuti vange vachizosarudza kana kudoma vanhu ava. Imiwo nhengo dzenyu hadzimo here mukomiti iyo yeparamende?
Nhengo dzedu dzirimo. Tine nhengo shomane nezeMDC tichikombeya nevezanu PF. Saka zvichireva kuti majority yenhengo dzeStanding Rules and Orders Committee ndedzezanu.
Saka mune matanho hamuchatora here panyaya yamuri kutaurai?
Zvetichaita isu ticharamba tichiti zvaitwa izvi hazvitifadzi. Saka nhengo dzedu dzeparamende, mamembers aparamende edu vachaona kuti paitwa mamotion mudzimba mbiri dzose dzeparamende, National Assembly nemusenate dzokuti titsoro pemazitwa apiwa awa kuti ndo vava vanhu vanze vava nhengo dzeZimbabwe Gender Commission.
Avanga vari mutauriri webato reMDCT Vaobet Gutu vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Mutungamiri weMDC vamogeni zvangirai nasi varumbidza mabasa akaitwa namushakabvu vaMishek Tofa Mangwana Kagurabadza. Apo vanga vachivigwa kumusha kwavo kwa mudenda kuManika Bridge kuManikaland. Mutoro wedu na Lloyd Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuvigwa kwaKagurabadza vatsvangirai vati mushakabvu wakanga ari munhu akatsiga uye aive nechinangwa chekunza shanduko yakanaka muupenyu hwevanhu vose.
Zvinowanikwa asi mwana wakatsvangirai, mwana wakatsvangirai, ndikamurasa. Ndochidzidzo chake ino murume uyu. Akazviziva kuti in politics vanhu vanodivida. But at the end of the day you must be motivated in principle. Haiona ungaita mukuchidzi the principle. We are very proud of this man. Hey, 7 years. We must be thankful to God. We have been fighting for 7 years. Jesus was the one who there was a wise man here.
Vatsvangirai vati panguva yakapatsanuka bato ravo vakagurabadza vakashingaira nemusangano zvisinei nezvinetswa zvaivepo. Vati kuita uku kunotaridza kuti vainge vari munhu ane hwaro hwakajeka yekuti pange paine utongo hwejekerere munyika. Vatsanangudza vakagurabadza semunhu aishuvira kubatana kwevana vemuZimbabwe kuitira remangwana rakanaka, izvo vashaya vachingoita nekuda kwemabasa avo.
Asi chiripo ndechokuti andafara ndechokutese kana munhu akadai afa tinoyatoungana tochema, nekuti hama yedu nomucommunity medu unoziva kuno vamwe vane shai wekuti moda kuti neparufu pese munodhividhana ndochiko. Munhu kana afa wafa wanaka, ngatichiinda yatibatane secommunity zanu pf mdc toriga munhu zvape.
Vatsvangirai vati apo vakagurabadza vange vari umiriri wemutasa South vakaitira vagari vedunhu iri zvakawanda zvakanangana nebudiriro yenharaunda yavo.
Taimutika gura zanu.
Aimbove mutauriri weMDCT kuManikaland vapesha yamuchauraya avo vave nhengo yerimwe boka rezvematongerwo enyika vativo vanoshushikana nekushaya kwaKagurabadza avo vanoti yange iri shamwari yavo.
Sebato tarasikirwa endisainini sapishai ndarasikirwa ngehama yange pedyo zvikuru. Tanga tiri masahwira makuru kubva muna 2000 kusvika pari nhasi, saka kushayika kwavo chiitiko chinonese kutambira endi ndinofunga tichiramba tichisurukirwa chaizvo nokushayika kwavo.
Mumiriri wemutasa South mudare reparamende uye vari nhengo yezanu pf muzvare Irene Zindi avo vange vari pakuvigwa kwaKagurabadza vativo mufi yaiva hama yavo zvisinei kuti vakakwikwidzana navo musarudzo dzemuna 2013. Mutevedzeri wemutungamiriri weMDC muzvare Tokozani Kupe vakurudzira vanhu kuti vagamuchire zvavapo uye kufambira mberi netariro.
Uri kudhiraivha kana kuti uri kuchechi kana rasvika rasvika, Mwari ndiye anopa uyezve Mwari ndiye anotora. Mwari akatipa baba KaGurabadza, nhasi Mwari atitorera baba KaGurabadza. But zvandinoziva ndezvekuti baba vaenda mudenga kuna Mwari. Baba vachazoramba vechirwa veri imomo kusvikira tasvika muZimbabwe itsva yatinoti iNew Zimbabwe.
Vamwe vange vari pakuvigwa kwaKagurabadza vanosanganisira munyori mukuru mubato iri vaDouglas Monzora, murungi wemisangano vaBedinico Bebe vamiri veparamende vematunhu akasiyana siyana vemachechi nevagari vemunharaunda. Vakagura badza vakashaya vava nemakore makumi manomwe uye vasiya mudzimai tsitsi nevana vatatu Haatsari, Tapera naTofa Mangwana. Ndakamirira Studio 7 kwamundenda Manika Bridge ndine Lloyd Moyo.
Hurumende dzeAmerica, Britain neSweden nhasi dzaisa mari inosvika mamiriyoni masere emadhora kuchirongwa chechipiri cheZimbabwe Works Project, icho chiri kuitwa nesangano reInternational Youth Project richishanda nebazi rinoona nezvemabhizimusi madiki neari pakati. Chirongwa ichi chinodzidzisa vechidiki unyanzvi hwekutanga mabhizimusi avo nekuasimudzira. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvinotevera kubudira kwechirongwa chekutanga icho chakabatsira vechidiki vanodarika zviuru zvisere kudzidza kuti mabhizimisi anotambwa nekufambiswa sei, icho chakaparurwa nebazi reUnited States Agency for International Development kana kuti USAID. Chirongwa ichi chakaitwa kubva muna 2012 kusvika gore rapera. Chirongwa chaparurwa nhasi chichapera muna 2017 uye chinotarisirwa kubatsira vechidiki zviuru makumi maviri nevaviri kutanga mabhizimisi pamwe nekupinza vamwe vavo mabasa senzira yekupedza urova neurombo hwapararira mune vechidiki. Pasi pechirongwa ichi vechidiki vanodzidziswawo kuvamba mabhizimisi, kuashambadza pamwe nekutsvaga mari kumabhanga nezvimwe zvakasiyana-siyana zvinoita kuti vakwanise kutanga mabhizimisi anobudirira. Mukuru weUSAID mutsva muZimbabwe amai Stephanie Fang vati vanofara zvikuru kuti chirongwa chekutanga chakabudirira, izvo zvaita kuti hurumende dzeBritain neSweden dzichitsigire. Mumwe akawana chouviri muchirongwa chekutanga ndingoni dzashe Samantha Sabamba, uyo anoti akakwanisawo kuvamba bhizimisi rake.
Izvezvi takatanga a company with my friends, and before this andifunga kuti ndingadai takambozvifunga kuti tingadai takatanga company. Ndivo vakatidzidzisa through ma projects akasiyana-siyana taita in the community, but takazokwanisa kudzidzira kuapply zvinhu zvatakambodzidziswa before.
Simba rashinyama dzavo uyo ane makore makumi maviri nemanomwe uye akadzidziswa kutanga mabhizimisi pasi pechirongwa ichi achishanda neve Empretech anoti kubvira paakaita chirongwa ichi ave neunyanzvi hwokuita bhizimisi uye ave kunyora mabhuku pamwe nekushanda nevamwe vanhu vakabudirira mumabhizimisi avo.
Ndinoda kupa rutendo rwangu kuneve Zimbabwe Works neve Empretech vakandipa maskills akuita kuti ndigone kuendera mberi nezvisvuo zvangu zvandiri kuita. Zvinhu zvakanaka, vakadzidzisa nyaya dzeentrepreneurship. Ndakagona kuzotangawo organization yangu inonzi Infinite Inspiration, uyezve ndava kuitawo maseminars akasiyana-siyana, uyezve ndava kukokawo nichitaurawo kunzvimbo dzakaita se dzakakwirira. Vakandidzidzisa kuti kana uchida kutanga bhizimusi unoita sei, kuti uve mutungamiriri unoita sei, kuti uyanane nevamwe zvakanaka unoita sei.
Mukuru weUnited Kingdom Department for International Development in Zimbabwe amai Annabel Gerry vati chinofadza pachirongwa ichi ndechekuti chinopawo mukana kuvanhukadzi vechidiki kuti vazvisimudzire. Vati izvi zvinobatsira zvikuru mukupedza dambudziko pasi rese rekuti vanhukadzi vanotambira mari iri pasi pevarume. Mukuru anoona nezvemabasa ekushanda nedzimwe nyika pamuzinda weSweden muZimbabwe Muzvare Maria Selene vati nyaya yekusafamba zvakanaka kweupfumi munyika inokonzera kuti vanhu vakawanda vashaye mabasa, uye chirongwa ichi chichabatsira zvikuru mukupedza dambudziko iri. Gurukota rinoona nezvemabhizimisi madiki neari pakati nepakati amai Stemsonyoni vatenda hurumende dzeAmerica, Britain neSweden nekutsigira chirongwa ichi vachiti nyika yakatarisana nedambudziko guru rekushayikwa kwemabasa. Vechidiki vazhinji vakapinda muchirongwa ichi vakatanga mabhizimisi avo madiki uye vatovewo nevashandi vavo, izvo zvinoderedza dambudziko rokushayikwa kwemabasa nenhamo munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Makatirira ku Studio 7, tiri kutevenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave.
Munokwanisa kugunzwa Studio 7 pa channel Zim muchishandisa decoder reWiztek kubva na 7 PM kusvika na 9 PM.
Chirongwa ichi chinodzokororwa zvakare na 11 PM kusvika na 1 AM. kana muri pa WizTech chagai channel yakanzi CHZM.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Bato riri kutonga muBurundi rinoti riri kufara nekubuda kwakaita vanhu nezuro vachinovhota musarudzo dzekutsvaga nhengo dzeparamende, zvisinei kuti mapato anopikisa akaramwa kupinda musarudzo idzi. Nyika dzakawanda dziri kushorawo Burundi nemabatiro ayakaita nyaya yesarudzo idzi. Sachigaro webato riri kutonga reCNDD FDD vaPascal Nyabenda vati vanhu vemuBurundi varatidza kusada kwavo kuteerera kurudziro yekusapinda musarudzo idzi.
Vakuru vakuru vemuIndonesia vanoti vanhu makumi mana nevapfumbamwe vafa padonha ndege yemauto munzvimbo inogara vanhu iri muchitsuva cheSumatra. Ndege yemhando yeHercules C-130 yanga ichiedza kudzokera kunhandare yendege mushure mekunge yasimuka panhandare iyi, apo yazodonhera pamusoro pehotera ndokupwanya dzimba mbiri muMedan, guta guru rechitatu remuIndonesia.
Mapazi ehurumende uye mamwe makambani ari pasi pehurumende anonzi ari kukundikana kugadzirisa urongwa hwekufambisa mari dzehurumende, izvo zvopa kuti nyika irasikirwe nemari yakawanda. Mugwaro rakaturwa kudare reparamende nehofisi yaAuditor and Controller General kuburikidza negurukota rezvemari zvakabuda pachena kuti hurumende kubva muna 2012 kusvika gore rapera yainge iine mari inosvika mabhiriyoni matatu nemamiriyoni mazana mashanu emadhora, kana kuti $3.5 billion, isiri kuzivikanwa kuti yakashandiswa sei.
Makambani ehurumende anonziwo ari kupiwa mari yakawanda kunyange hazvo ari kutatarika, asi achitadza zvakare kuratidza kuti mari yaanenge apiwa iri kufambiswa sei. Nyanzvi dzezveupfumi dzinotiwo mari iyi inogona kushandiswa mumabasa ebudiriro nekugadzirisa upfumi hwenyika uhwo hwaenda kumawere. Mapazi ose ehurumende anonzi haasi kuburitsawo pachena kuti mari dzehurumende dziri kufambiswa sei. Hofisi iyi yave nemakore akawanda ichiburitsa magwaro anoratidza kuti pane uori hunotyisa huri kuitwa muhurumende, asi hapana zvikuru zviri kuitwa nehurumende kugadzirisa nyaya iyi. Mukuzeya mashandiro ehofisi iyi, Tabata mukuru anoongorora mafambisirwo emari dzehurumende, kana kuti Auditor General, amai Mildred Chiri, tikavabvunza kuti vanoshanda sei.
Zvatinoita tino audita, tinoti kupera kwegore rese topuwa maaccounts eministry yoga yoga, then isusu to audita kuongorora mabooks awo kuti mari dzavakapiwa needare reparliament vadzishandisa here sekutarwa kwanhu zvinonga zvakaitwa mumabhajeti neparliament. Kana tadaro isusu taona kuti mama vakashandisa sei mari yavo, tinonyora ripoti yedu, maannual reports edu atinonyora ekuratidza kuti ministry yoga yoga yakashandisa zvakadii, yakashandisa zvakanaka here, hapana here mari yakarasika isina kushandiswa zvakanaka. Kana tadaro then tinozoendesa mareports edu kuna minister of finance, ndovanoita table report iyoyo kuparliament. Idza kana ya table wa report kuparliament, then inozoenda kunonzi yatinoti committee of public accounts. Committee of public accounts kana yaongororawo, then vanozodaidza vamaministri vakuru vemaministri vatinoti mapermanent secretary kuti vavape kuti zvakafamba sei zvinonge zvisiri pamutemo zvinonga zvaongororwa naAuditor General.
Asi mungati zvamuri kukurudzira kuti zvinge zvichiitwa zviri kuteedzerwa here maichiri?
Zvimwe zviri kuteedzerwa, asi zvimwe tiri kufunga kuti pachine mukana wekuti vangakwanisa kuita zvakatipfuure pane zvavari kuita.
Tichitarisawo iwo magwaro amunoburitsa nekuti mari dzishandiswe zvakanaka, kuri kuti zvateedzerwa zvingabatsire sei nyika?
zvinobatsira kuti mari ichengetedzwe. Mari kana ichengetedzwa inosvikawo kune vanhu vakawanda veZimbabwe. Uyezve mashandisirwo emari kuti yakashandiswa sei anonga anyatsa kujeka. Kuti mari yakabuda zvakadai, yakapiwa nedare reparliament yakashandiswa zvakadai.
Mukuru anoona nezvemafambisirwo emari dzehurumende kana kuti Auditor General Amai Mildred Chiri vari parunare muHarare.
Vana muzvina bhizimusi vanga vari kushanya muAmerica svondo rapera vanoti vakafadzwa nemafambiro akaita misangano yavo nemapazi ehurumende yeAmerica, World Bank pamwe nezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iye. Vaitungamira chikwata chavana muzvina bhizimusi ichi vaCharles Musipa vanoti pane mabhizimusi mazhinji anokwanisa kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika mukusimudzira upfumi hwenyika. Sangano rinobatanidza vana veZimbabwe vari muAmerica reZimbabwe Diaspora Network North America kana kuti ZIDNA rakaronga musangano mukuru kupera kwesvondo rapera apo zvizvarwa zveZimbabwe zvaizeya navana muzvina bhizimusi ava nzira dzekudyidzana. Mumiriri weZimbabwe muAmerica vaAmon Machingambi Mutembwa vakatiwo zvakakosha kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvibatane uye zvirongeke kuitira kuti kudyidzana kwazvo navana muzvina bhizimusi vekumusha kuite nyore. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navamusipa kuti tinzwe zvizere nezvemisangano yavo.
Kwakwaita makore akawanda pasati pamboitikawo ekufamba kwakaita sekwataita, saka ndingati inini zvakanaka kuti tatanga kutaura nevanhu vakasiyana-siyana, nevehurumende yeAmerica, takasangana neveWorld Bank, neveIFC uyezve nezvizvarwa zvekuZimbabwe vanogara kuno kuAmerica. Saka ndingati mavambo zvaitika izvi, mavambo ekuti tinofanira kuramba tichitaura futi nevanhu ava tichiona kuti tingaumbe tikavake zvinhu zvihombe zvinoendera nekuwedzera trade neupfumi pakati peZimbabwe neAmerica.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri kuti zvii chaizvo zvavachange vachida kubva kune vemakambani akabva kuZimbabwe?
Vanga vaine zvakasiyana zvavanga vachitaura. Vamwe vanga vachiti vanoda kuti kana vachitumira mari vanoda kuti zviite zviri nani, kana vachitumira mari kumusha vanoona kunge mabhangi kumusha anodhurisa kana vachitumira mari kumusha. Saka vamwe vanga vachichema kuti zvinofanira kuongororwa kuti kutumira mari machaji avanoitirwa adzikiswe. Vamwe vanga vachiti vanoda kuziya kuti maproject ekumusha avangakwanise kuti ivo kana vaine mukana wekuunganidza mari yacho vakwanisewo kuti vave vachiisa mari yavo maproject iwawo. Vanga vaida kuti vaziye kuti maproject acho ndeapi, akamira sei. Saka ndingati zvakasiyana-siyana zvatataura. Vamwe vanga vachitiwo vanodawo kuti pave paine mukana wekuti vakwanise kupota vachipawo mazano avo kuti zvinhu tingafambise sei kumusha, zvingafambiswe sei nezveupfumi hwenyika economy. Saka vanodawo nzira yekuti nemukana wekuti vapote vachipa mazano avo.
Zvii kune vamwewo vatadza kunge vari pamusangano uyu zvamungati imi zvizvarwa zveZimbabwe zvingaite semabhizimisi kumusha?
Ndingati inini zvakati kuti zvingatariswe nezvizvarwa zvekumusha. Kune nyaya yekureiza mari kumusha vakaita sana Reserve Bank vanenge vachitsvanga mari, ndokunga vachagadzira anonzi madiaspora bonds ekuti vanhu vanogona kuisa mari ichikwanisa kuzodzoka ine interest kana Reserve Bank ichida, kana mari yekuvakisa maroad kana mapower station. Saka kune nyaya idzodzo, but ndikati maareas ekuinvesta akati wandei kumusha.
Avanga vari vaCharles Musipa, mukuru wekambani yeSwaps, vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muWashington.
Masangano evechidiki ari kutsutsumwa zvikuru netsika iri kuitwa nevamwe vechidiki mazuva ano. Avanonzi vari kuita mabiko nechinangwa chekuda kuita zvepabonde vakawanda kana kuti masex orgies, uye vachimwawo zvinodhaka nekuputa zvimwe zvinodhaka. Izvi zvinonzi zviri kuitika maguta anosanganisira Harare neBulawayo. National AIDS Council of Zimbabwe yabatana nemapurisa pamwe chete neve Victim Friendly Unit nechinangwa chekudzidzisa vechidiki ava kuti vasiyane netsika iyi. National AIDS Council inotiwo ichapinda muzvikoro ichitaurirana nevadzidzisi pamwe nevadzidzi. Vari kuita izvi vanonzi vana vechikoro, uye svondo rapera mapurisa eBulawayo akasunga vadzidzi vekuMilton High, Townsend Girls High, Pace College neGirls College vakawanikwa paCentenary Park vachiita zvinodhaka nezvepabonde. Mutungamiri ngomo weStudio 7 abata Fortunate Chidike, uyo anoshanda nesangano reActive Youth Zimbabwe, uyo anotiwo sangano rake riri kurwadziwa zvikuru nezviri kuitwa nevechidiki ava.
Mayuthi ngaasaite zvemapati izvi. Kana vachienda kumapati koko ndokwavanosangana vachiita zvepabonde, vamwe havazofungi kuzvidzivirira. Ende even vachizvidzivirira tinodiscourage kuti vanyanye kutanga zvepabonde vachiri vadiki, because vanoenda kumapati acho akadero mateenagers vanenge vachitosama even below 16 vanoenda kumapati wavo vachinoita zvepabonde. Imwe nyaya futi yatinosimboona kana kunzwa inyaya dzekushandisa zvinodhaka, zvinenge doro, mbanje nezvimwewo. Izvozvo kana vachizvishandisa hazvina kunaka pamwiri wavo. Zvinozokonzeresa zvirwere ana HIV and AIDS, because havazozvive kana kuti havazokwanisi kuti vazvidzivirire kana vakuengeja vari under the influence of madrugs iwavo.
Semaonero enyu, tsika iyi iri kukanganisa sei matano ekurwisana neutachiwana hweHIV?
Mapati wawa nezviri kuitwa nemayoung people kana vaenda kumapati wawo zviri kuita kuti maways ekudzivirira HIV AIDS, ndingati zvinoita kuti nzira dzekudzivirira AIDS dzikanganisike. Sekuti let's say kana vachienda kumapati wawo havazokwanisi kuzoshandisa zvekuzvidzivirira zvakaita semakondomu, havazozivi kuti vaita bonde racho vaita nevanhu vangani kana kuti vaitira upi sei. Zvakadero zvinozoita kuti vapinde panjodzi yekubata chirwere cheHIV and AIDS.
Nhengo yesangano reActive Youth Zimbabwe, Fortunate Chidike achitaura parunare natungamiri ngomo weStudio 7 ari muBulawayo.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa chirongwa chevechidiki cheThe Connection, uko kunonzi vanenge vachitarisa mabiko anonzi ari kuitwa nevechidiki vachiita zvekudhakwa pamwe nezvepabonde kana kuti sex orgies.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu ichi chinenge chichitaura netsika iri kushorwa iyi yekuti vechidiki vari kuita zvepabonde nekumwa zvinodhaka, titumirei matext messages panamba dzinoti 1202 465 0318 muchirudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe voshorwa nebato reMDCT ichiti vari kuzadza vanhu vakashanda mahofisi avo mumakomisheni avari kudoma.
Vakambove meya weguta reMutare vaMishek Kagurabadza vanoradzikwa kumusha kwavo kwaMundenda kuManika Bridge.
Vechidiki vokurudzirwa kusiyana netsika yekuita mabiko ekudhakwa nekuita zvepabonde.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Vateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Jonga naChrist Gande munhau dzechirungu.